kana sekitari sikabika musangano wedu werai nhasi unopindisa efebruary saka zotinetsa zvikuru nezvekuti mapurisa akatimisa kuti tisaite musangano iwoyo
zvikonzero zvipi zvakapiwa nemapurisa kuti vakumisei kuita musangano iwoyo
mapurisa akatipa chikonzero chekuti anzi nzvimbo yabuda kuitisa musangano mugrounds ecouncil rakatobhukwa kudhara neimwe political party
tiri kunzwawo kuti mapurisa ari kuti imi mamusina kunge mapiwa mvumo zvakare yekushandisa ground iyo kana nhandare yamuda kuitira musangano nekanzuro yemurehwa nekuti inzvimbo yekanzuro mamakapiwa here mvumo nekanzuro yekushandisa ground iri
inzvimbo yekanzuro izvozvo but kazhinji kazhinji kana tichinge pangobhuka pangobvumidzwa kanzuro ndeyemunhu wese saka zvina tamwe tichine pangobhuka patongotenderwa kanzuro haikwanisa ndechitimisa hayo ndoo zvatagara tichingoita kumashure kwese
saka matanho apa amaakutora tichiona kuti marambidzwa kuita musangano wenyu
sezvo vataura kuti vakabhukwa tichiramba tichiapa vamwe magesi nekuti tinozva kuti ibasa ravo mapurisa kutirambidza kuti tiite misangano yedu saka isi tichibhuka chete tichiramba tichiedza kusvika ivo vakazoteerezwa kuti votipa chikonzero chipi
iwo musangano uyu zvii zvamamuda kuti mukurukure pamusangano uyu uye ndiani anga achitarisirwa kuzouya achiadiresi
tenge tine vakuru vedu vemusangano vatinakwanisa kutaura kuti ndiani pane zvinhu izvi asi tine vakuru vedu vemusangano vengu vari kuuya tichikupemberera kuchitsa gore kwepati yedu yafomwa saka tichikupemberera tichita mhemberero takabatana semurehwa yese dzeripoya vakuru vengu vachizotipa mashoko
tinoona kuti kwamurehwa kwenyu ikoko ndo kune mhirizhonga yakamboitika nhengo dzebato renyu recitizens coalition for change dzichishungurudzwa mazuva ano zvakamira sei
vanhu vaakuda zvechenji havatisinabatwa nekuti tichizivo kana kuita sei vanhu vaakuda zvechenji kuchizira kunga tichizire zvavo asi vanhu vengu vaakutoda rari iyoyi takubvura nekutobvunzabvunzi zvamira pati vanhu vengu vakatotarisira rari iyoyi but sezvinoivo zvazvo zvekuti kwamurehwa nyangosi vanhu vasitambira kuchiitirwa ikoko vari kuzva tikupererwa kupeza ndiye